manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri gunyana 15 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe chamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pamazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti
224.
Mapurisa nasi asunga miriri wa Harare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe zvichitevera kutadza kwavaita kumira mudare nasi. MDCT yoenderera mberi ichidzinga makanzura akasarudzwa akamirira MDC Alliance. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pamazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvinomwe nemazana mashanu nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 7531. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu vashanu vaine chirwere ichi nezuro. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe kana kuti 5690 zvichitevera kupona kwevamwe vanhu gumi nevaviri nezuro wakare. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi muongororo dzaitwa nhasi. Zvichakadaro, Johns Hopkins University yemuAmerica inoti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi maviri nemapfumbamwe ane zviuru mazana mashanu negumi nepfumbamwe kana kuti 29,519,000. Uwandu hwevanhu vafa hwadarikawo pazviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nezvina kana kuti 934,000. Mapurisa nhasi asunga miriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe zvichitevera kutadza kwavaita kumira mudare sezvange zvakatarisirwa, kunyange hazvo magweta avo anga azivisa dare kuti muzvare Mamombe vari kurapwa muchipatara. Mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti zvaitwa izvi zvinhu zvakaipisisa kwazvo zvikuru sei dare redzimosva ranga raziviswa kuti muzvare Mamombe vari muchipatara. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi tanonoka wande weStudio 7 abata muzvare Mahere.
Asi zvakadaro dare rangu raishwa warrant of arrest kana kuti bemba rekuti asungwe nemapurisa. Mushure maizvozvo mapurisa aenda kuhospitari kuchipatara kwaangari ndobva vanomusunungura. Chiremba anga ati hakwanise kubuda nekuti hasati arikunzwa zvakanaka, hasati apora. Asi mapurisa vangari 7 mapolice officers acho vamutora kubva kuhospitari kwaangari.
Saka pari zvino vari kupi?
Pari zvino ari pamwe chete negweza rake. Nyaya yacho iri kuonekwa kunzi saka zvofambiswa sei kuti warrant of arrest yacho kana kuti bepa racho ratarwa nedare kuti asungwe ringakanzurwe sei. Ndopavapatare pari zvino.
Ko iwo magweta avo vadini kuzvigadzirisa pavaona kuti havachakwanisa kuenda kudare nekuti vari kuchipatara?
Zvatinoziva isusu vanhu vemutemo ndechekuti kana munhu atadza akoniwa kuenda kudare, magweta ake anouya otsanangura. Kana zvinzi munhu ari muchipatara unofanira kuunza umbowo hwekududzira kuti zveshuwa here uri muchipatara. Nyaya iri kutooneka kuti hakusi kunyepa kuti Johana ari kudare, asi munhu ari kutiza kutongwa, asi munhu asi kuita sei asi kunzwa zvakanaka. Kana chiremba vangu vatotaura kuti haakwanise kuenda kudare nekondishen yaari yezvinezvi. Saka kungoti vasikana ava kana kuti ana Johana, Cecilia naNetsai vangoramba vachingoshungurudzwa. Hapana asingazive kuti vakapindana nezvakaita sei. Abduction yavo neitosha. Hapana asingazive kuti vangu vatombori muchipatara havasi kunzwa zvakanaka. Isi nyaya yekuti munhu angapokana nazvo izvozvo. Mapicha acho aripo, mavhidhiyo aripo. Saka
avo vanga vari mutauriri wemDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vachitaura vari parunare muHarare. Zvinonzi meya weHarare vaJacob Mafume vabviswa pachigaro, ukuwo mameya matatu eMDC Alliance achinzi abviswawo pazvigaro zvavo neMDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
VaMafume avo vakabva kusarudzwa svondo rapera kuva meya weHarare zvichitevera kudzingwa kwakaitwa vaHebert Gomba neMDCT inotungamirwa naMuzvare Kupe. Vanonzi vadzingwa zvakare nebato rePDP rinotungamirwa namai Lucia Mativenga. Mutauriri wePDP vaNqobizita Kumalo vaudza Studio 7 kuti vakatonyorera gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vaMafume vabviswe pachigaro vachiti havasisiri nhengo yebato ravo.
Takaona zvakakodzera kuti zviite pamusoro pechisungo chakaitwa kugweru nomusi womugovero musi wa 12 September gore rino iri. Takamandeta SG vedu navanga vatakatuma kuti vaende netsamba idzodzo chokunoita recall vanhu ivava nokuti havasiri kurepresenta mainterest emusangano wedu. Panguva ino ndizvo zvandiri kubvumirwa kutaura. Zvizhinji tichazotaura pamberi asi ndinoda kuita confirm kuti ndizvo.
Hatina kukwanisa kutaura navaMafume avo vakasarudzwa sakanzura weMount Pleasant vari kuMDC Alliance kutinzwe divi ravo panyaya iyi, uye pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira panharembozha yavo. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati vaMafume havasi nhengo yePDP yamai Mativenga, nokudaro bato iri harina kodzero yekudzinga vaMafume mukanzuru sezvo PDP yamai Mativenga yakapinda musarudzo iri kudivi People's Rainbow Coalition yaitungamirwa namai Joyce Mujuru.
ZANU PF yasvika pakupererwa pakuchenderera musoro nekushaya zvokuita, nekuti isusu tinoziva vaMafume pavanga vari spokesperson wekuPDP vanga vasiri spokesperson wePDP yakafanana neya Muzvare Lucia Mativenga. Nekuti kana vanhu ukanzi Simon umwe wonzi Simon zvoreva kuti muri Simon waniri. Saka zvatiri kuona izvi kudzungaira kwemusoro, kushaya zvokuita, kubata pese pese kuda kuedza kuondonga kufamba kwebasa zvakanaka mukanzuru nekufamba zvakanaka kwebasa mubato reMDC Alliance. Saka hakuna vanhu vane mazita akafanana kuti umwe anonzi Nhamo umwe wonzi Nhamo. Saka mukanzi Nhamo mese ndini Nhamo wakafanana. Saka tukona kuti kupenga nekudzungaira kurikuitika munyika kwakuda kuparadza nekuondonga nyika yeZimbabwe nemarizosisi enyika.
Vahlachwayo vatiwo vatambira matsamba ekudzingwa neMDCT kwameya weBedbridge vamoge Ncube nemamwe makanzura maviri mukanzuru iyi. Meya weMarondera vachengetai Marova nemamwe makanzura mana mukanzuru yeMarondera pamwe nameya weGwanda vaJoseph Majale pamwe nemamwe makanzura masere mukanzuru yeBulawayo uye mamwe makanzura maviri mukanzuru yeVictoria Falls.
Tagashira matsamba akati wandei ari kubva mumatowns akasiyana siyana manzo weBedbridge. Mea bedu makanzula simamwe 2 kuta 3 vese waka rikolwa kumarondera. Mea chengetai Marova ni mangu makanzula ziva rikolwa futi zvakare. Tino Harare the same. Tinonzwa futi kuBulawayo pane zvaitika zvakadaro. Mea bedu Joseph Majale va rikolwa futi kuGwanda. Saka tiri kuona zvinhu zvakadai zvisiri pamutemo zvoramba zvichiitika nenyaya yekuti vanhu ndo vanokondrola mutemo. Zvese zvasiri pamutemo hazvisi mubumbiro remutemo, hazvisizvo zvinhu zvinofanira kunge zvichiitika.
Hatina kukwanisa kutaura nemunyori mukuru muMDCT yamuzvare Kupe vaDouglas Monzora kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Zvichakadai, sangano rinomirira vagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association raburitsa mashoko ekuti kudzingwa kuri kuitwa makanzura kuburikidza nekusawirirana kwezvikwata zveMDC kwave kukonzera kuti basa rinofanirwa kuitwa nemakanzura rimire. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano Revoluntary Media Council of Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru kuti zvimwe zviri mubhiri remutemo weZimbabwe Media Commission Bill hazvisi izvo zviri kushuvirwa nevatori venhau. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatapi venhau wekuziva zviri mubhiri reZimbabwe Media Commission Bill muBulawayo, mukuru weVoluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ Valoft Dube vati masangano anomirira vatapi venhau nemamwe anorwira kodzero dzokuburiswa kwenhau kana kufambiswa kwemashoko pasina kumbunyikidzwa akabuda pachena kubazi rezvekufambiswa kwemashoko pane zvaanoda kuti mutemo uyu uve wakaita, asi vanoshamisika kuti bhiri iri rakarasa zvimwe zvakakosha zvakati taurwa nemasangano aya.
Kana vakuita mutemo uyu weZimbabwe Media Commission Bill ngavadzokere kupa zvinhu zvataura nevanhu kuma outreach meetings, ngavaise izvozvo vazi capture like they were said by people. Ma stakeholder emedia akataura zvaanoda kuti zvibude pabhiri, it's not reflected and you simple are saying can you go back and capture zvinhu zvakataura nevanhu.
Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira munyika vatapfuma machakaire avo vanovewo nhengo yebhodhi VMCZ vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vatapi venhau vakwanise kuwana mukana wekuzvitsoropodza pachavo mukuita basa ravo, kwete kuti izvi zvive zvinosiyirwa kuhurumende chete.
Dai paramende nehurumende watambira chichemo chedu chekutishandire pamwe chete pasi pechinonzi call regulation, nekuti isu tiri kufara zvikuru nebasa ratiri kuita rekutambira zvichemo zvinobva kuvanhu vanoverenga mapepa vanoteerera maredio vanongo wasina kubatwa zvakanaka munhau kana mune zvinenge zvanyorwa. Tiri kuona kuti tiri kuona vanhu vakawanda vatiri kubatsira vachigadzirikana nevanenge vakanganisa kuvanyora.
VaInnocent Kurwa avo vakamboshanda semupepeti wenhau uye vari nhengo yeProvincial Adjudication Committee yeVMCZ muBulawayo vati zvakanakira veruzhinji kuti vatori venhau vakwanise kuzvitsoropodza pachavo vachitiwo VMCZ iri kuita basa rakanaka rekuyananisa veruzhinji nevatapi venhau pane dzimwe nguva kana vatapi venhau ava vachinzi vanenge vatadza kuita basa nemazvo. Vati nyaya yekuti VMCZ inokwanisa kuyananisa veruzhinji nevatapi venhau pasina mubhadharo inorerutsira veruzhinji.
Vanhu vanofanira kunzwisisa kuti mayananisiro edu haana mari inobhadharwa kune munhu anenge akakanganisirwa. Aiwa, pane ruregererano rwavanobvumirirana pachavo. Mayananisiro edu hamutibhadhari, hatina kufanana nemagweta ekuti unonge ufana kubhadhara mari. Aiwa, sako kungonyora kuti handina kugutsikana nezvakati. Mayananisiro edu anoenda nemitemo inenge yakaitwa nevaridzi vemanewspaper nevanyori yezvekuti vanonyora sei inonzi code of conduct.
Taedza kunzwa kubva kumunyori webazi rekufambiswa kwemashoko Vanik Mangwana panyaya iyi, asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Nhengo yebato reZANU PF vari mumiriri wemakonde mudare reparamende vaKindness Baraza vaudza Studio 7 kuti vatapi venhau havana chekutyira sezvo Zimbabwe Media Commission Bill risati rave mutemo. Vaparadza avo vakambovewo mutapi wenhau vati ivo sevamiriri veparamende ibasa ravo kuti vaone kuti mutemo uyu uve unobudisa zvakanakira vatapi venhau pamwe neveruzhinji.
Takabvumirana kuti tinoda kanzuru inonzi Media Council of Zimbabwe kuti inge iri mumbili imomu. Media Council of Zimbabwe yozo shanda nechibvumirano chatakati co-regulation, nekuti Media Council iyoyi ndo ichaita maconduct nema ethics kuti tione kuti majournalists vanonge vachisenza zvakaita sei. Saka ndo ichagadzira mastandards emu industry iyoyi. Tinoda kuti ingoita zvinoitwawo kuma lawyer, ku law society kuma lawyer uko zvinoita kana kunana chiremba eve Medical Council. So ndo zvatinoda kuti zviitike muindustry yedu yevatori venhau.
Zimbabwe Media Commission Bill ndemumwe wemitemo mitatu kusanganisira Freedom of Information Act ne Cyber Security and Data Protection Bill iri kuvandudza mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act, IPA. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzemadzimai kuti asabvise pamuviri vari kuratidzira muMalawi nekusafara neurongwa hwedare reNational Assembly hwekuzeya bhiri remutemo wakanangana nekubvumidza madzimai kubvisa pamuviri kana pachinge pakonzerwa nekubata chibharo nekubatwa chibharo kana kupiwa nhumbu nemunhu weukama. Vari kutsigira bhiri remutemo uyu vanoti bhiri iri rikava mutemo rinoita kuti padzivirirwe kufa kwevanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri pagore rega rega, sezvo vanhu vachifa nekubvisa pamuviri nenzira dzisiri pamutemo uye dzinovhiringidza utano hwavo. Vakuru vakuru vesangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees pamwe nevakuru vakuru muUganda vari kushanda pamwe chete mukuedza kuunza runyararo zvichitevera kurwisana kunotyisa kwakaitika pakati pevagari nevapoteri kumaodzanyemba kweUganda. Kurwisana uku kwakatanga zvichitevera kusawirirana pakati pevapoteri vekusouth Sudan nevagari vemuUganda vemunzvimbo iri kugarwa nevapoteri ava vachinetsana panzvimbo inowanikwa mvura yakachena. Vamwe vapoteri gumi nevapfumbamwe vanonzi vakakwara pachiitiko ichi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuita maonero akasiyana pamaonero emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, avo vanoti hurumende yavo yakwanisa kugadzirisa nyaya yebhajeti kuitira kuti hurumende isashandise mari yakawandisa mukubhadhara vashandi wayo asi mukusimudzira nyaya dzebudiriro. Vachitaura kumusangano webato ravo kuMidlands nemusi wemugovera, vaMnangagwa vakati mukati memwedzi gumi nesere vakwanisa kudzikisa mari inoshandiswa nehurumende kubhadhara vashandi. Vanoti kare hurumende yaishandisa mari inosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90% kubhadhara vashandi, uye zvikamu zvitanhatu kubva muzana kana kuti 6% kuzvivakwa nemamwe mabasa ebudiriro. Asi vanoti iko zvino hurumende yave kushandisa zvikamu zvakaenzana mukubhadhara vashandi nemumabasa ebudiriro. Mashoko avaMnangagwa akambotaurwawo negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube, asi panguva iyi vakawanda vakangoti vainge vakangosimbira kumuromo sepinjisi. Pakugadzirisa budget, nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti
hicho kwa di chocho asi makaona zvakara kuti surplus iri kuuya apo ma expenditure ya hurumende kuma social services yakaita sana public health, yakaita sana education, yakaita sana social protection akaderera zvakanyanya. Gore rino hurumende iri kutarisira kuti ingangoshandisa about 10% ye total budget kunyaya ye public health. Saka zviri kuita kuti ma donors a support public health system yedu kutopfuura support iri kupiwa nehurumende. Zvinove zvinhu zvinenge zvisiri sustainable nekuti madhona anogona kungoenda anytime. Tiri munguva yeCovid, vanhu vakawanda vakanganiswa zvakanyanya nemalockdowns. Ndoda kuti masurplus ari kugenerwa nehurumende uyu anga achishandiswa mukufinanza public health, anga achishandiswa mukufinanza masocial safety nets, masocial protection.
Asi nyanzvi munyanzvi zvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti hurumende iri mugwara.
Budget deficit kana ikasanyatsotariswa nemazvo zvinenge zvakugenera kuti hurumende ndeinenge yakukwereta mari dzese dzinenge dziripo mumusika wemari. Zvinoreva zvekuti mabhizimusi neamwe makambani anenge achida kukwereta mari haakwanisi kuzokwereta mari inoti inenge yakweretwa nehurumende. Uyezve mainterest rates anokwira kana achida kukweretwa nedzimwe kambani nekuti hurumende inenge inenge ichikwikwidzana nemakambani ayekukwereta nekuti inenge ichida kufinanza zvainenge ichiita.
Ko, chii chinobatika chiri kuitwa nehurumende? Vamuponda vanotsanangura.
Mari iri kunoshanda kugadzira Bed Bridge, Chirundu Road. Road iyo yakakosha pakuti ndiyo inofambisa zvinhu kubva kuSouth Africa kupinda murest of Africa. Tozoendawo pachirongwa chemabhazi eZupco, vanhu vari kukwanisa kukwira mabhazi nemutengo wakaderera wakadzikiswa kwazvo. Ndiyo imwe mari yacho iri kusevhwa. Tovapane chirongwa cheroller mill cheHupfu. Pane subsidy iri kuenda ipapo zvakare.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimta vaRichard Gundani vanoti zvakanaka kugadzirisa budget renyika asi kumushandi wakagarika ngewakafa mupenyu pfumo riri kumashure.
Hatingapembedzi zvemafiga chete asi tinofanirwa kuti tizive isusu kuti iyo mari yacho yatambira mushandi imari uye inokwanei. Kazhinji vanoita ongororo nekunyora vanokurudzira ivo kuti zvakakosha kuti panguva inenge yakaoma zvunhu mari inenge iripo ipapo ngaiwerengedzwe, zhinji yacho iinde kunotambirisa vashandi kuti vawane muhoro unokwana. Nenyaya yokuti vashandi vavazvi ndivo vanozokwanisa kuitira kuti nyika ibudirire, mamiriro eupfumi hwedu abudirire zvakare.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti zviri kutaurwa nehurumende ichokwadi asi kunogona kunge kuri zvakare kupedza zuva rose munhu achiveza demo nechinangwa chekuda kutema mubanana.
Hurumende ine zvikwereti kumakanzuru, ine zvikwereti kwakawanda wanda. Saka zvikwereti izvozvo kana kuri kuti isusu taakuti taane mari yakakwana, tinofanira kunge tichibhadharawo futi zvikwereti izvozvo kuitira kuti tizova nemari yatiri kuti tinayo. Masurplus aya haasi kutarisa zvikwereti zvatinazvo.
Hurumende inoti kusagadzikana kweupfumi kuri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa nyika. Asi vanopikisa vanoti uori nekutonga nedemo ndizvo zvapinza nyika muna taisireva. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu. Masangano anomirira vadzidzisi munyika anoti afarira nedanho reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC rekuwedzera mazuva ekuti vadzidzi vabhadhare mari dzekunyora bvunzo dzeO level neA level gore rino. Nonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati vanotambira danho ratorwa neZimsec rekuwedzera mazuva, asi vanoti vana vari kunyora bvunzo vanofanirwawo kuwedzerwa mazuva ekugadzirira kunyora bvunzo.
Kuwedzerwa kwemazuva ekuti vana vanyorese kuti vanoda kuzonyora bvunzo dzaNovemba tinokutambira nemaoko ese. Tichiti kunofanira kuwedzerwa zvakare nekuwedzerwa kwemazuva ekuti vana vawane gadziriro yakakwana vaine nguva nevarairidzi vavo vachidzidziswa sezvo zvikoro zvanga zvambomiswa kumashure, uye varairidzi vacho vanozovabatsira kuita gadziriro idzi vakwanise kunge vawana mihoro inokwana inoita kuti vaite basa ravo nemazviro kwazvo.
Munyori mukuru wa Progressive Teachers Union of Zimbabwe, va Raymond Majongwe, vati kuwedzerwa kwemazuva ekubhadhara mari dzebvunzo kwakanaka, asi kana vabereki vasina mari hapana zvazvinoreva.
Chiripo ndechekuti hongu zvimuseki inogona kuti maexams dzea madheta achinjwa. Asi kachikuru chiri papa ndechekuti vabereki vakawanda, masivu 7s nemateacher, even vakanzi vana vanofana kubhadhara exam kusvika musi wekunyora, havana kwekutora mari nekuti mari dzerenda havana. Dzekubhadharira vana vezvikoro havana. Saka ingori extension hayo hongu yekuti vangona kufara kuti tinotambopuwa mukana. Asi vakawanda vakatadza kunonyora even paitwa extension.
Majongwe vati chimwe chinofanirwa kuongororwa ndechekuti vana vari kuwedzerwa mazuva ekuti vabhadhare havana kugadzirira zvakakwana kunyora bvunzo idzi. Vatiwo vadzidzi vakawanda zvikuru vekumaruwa vanofanirwa kubhadharirwa mari dzebvunzo nehurumende. Mukuru weZimbabwe Teachers Association vaSisiso Ndlovu vatiwo vanofarira kuwedzerwa kwemazuva ekuti vanhu vanyorese.
During the March period, as we closed down, there was a lot of confusion and hullabaloo which affected the smooth registration and it could have disadvantaged some of the students.
Pakakavhara panga paine nyonga-nyonga yakatadzisa vamwe vana kubhadhara mari dzebvunzo nekudaro kuwedzerwa mazuva kwanakira vamwe vana.
Kuwedzerwa kwemazuva uku kwafadzawo mumwe mubereki vaTimothy Maganga avo vainge vatadza kubhadhara mari yebvunzo yevana vavo mapatya panguva yakavharwa mukana wekubhadhara. Zimsec kuburikidza nemukuru wayo vaLazarus Nyembeware yakazivisa mugwaro rakaburiswa nemuvhuro kuti mazuva ekubhadhara mari dzebvunzo awedzerwa kusvika musi wa2 Gumiguru. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Ini ndinonzi Margaret Dongo, wangariwo murwere sununguko. Ndada kuti ndigojekeserana nemi mairano nemakurukota akauya akabva kuANC kuSouth Africa. Ava vanhu ava vana kushanya vatumwa nehurumende sehurumende, vakashanya serimwewo bato rakasunungura nyika, Liberation Struggle. Ndo inonzi solidarity visit yavo, yekuti vaite dialogue yekuti vaone kuti zvavari kuita nezvavakarwira ndizvozvo here. Chatinofanirwa kuziya chikuru ndechekuti havana kutumwa nehurumende, vakatumwa nepati yavo inonzi ANC. Kudai vakatumwa nehurumende, vaiva nekodzero yekuti vaonewo mamwe macivic organization nemaopposition political party. Nepamusana pekuti vanenge vakatumwa negovernment yavo, zvakasiyana pamusana pekuti apa vatumwa nepati kuti vazokurukurirana maererano nemapolitical party avo. Chamunofanirwa kuziva ndechekuti iyo ANC iruling party, ZANU-PF iruling party, saka vane something in common chavanoshare as political parties. Saka haisi government ish. Ndoda kuti tijekeserane kuitira kuti rimwe zuva kana tichipaumba toziva kuti izvi tiri kupaumba zvakati, izvi tiri kupaumba zvakati. Zvakafanana namalema. Malema akauya kuno achiti ada kuti ari kudawo kuonana nepati dzake dzaari in solidarity nadzo. Haana haafumanikidzwa kuti hanzi ngaa achienda kunoona maembasi aende kunoona vanhu vese. Anofamba akanangira donzo raafambira.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pamazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224. Mapurisa nasi asunga miri wa Harare West mudare paramende Muzvare Joana Mamombe zvitevera kutadza kwavaita kumira mudare nasi sezvo vanga vari kurwara. MDCT yoenderera mberi ichidzinga makanzura akasarudzwa akamirira MDC Alliance. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.